zvakakodzera chaizvo zvataurwa neBritain kuti maelections aya anoda kuongororwa kuti zvakambofamba sei pamusoro pekuti ari kunenedzerwa kuti akaitwa zveutsotsi zveumbavha ukororo zvichisanganisa pakunyoreswa kwevanhu vekuvhota vamwe vakatadziswa kunyora kuti vavhote vamwe vakatanga kutorwa vachiuya kuzovhota munzvimbo dzavasingagare vamwe vachisungwa maoko kunzi hamukwanisi kunyora vamwe vachinzi hamuna kana kumbodzidza zvokuti munokwanisa kunyora zvese izvozvo zvinhu zvinoda kuongororwa iro gwaro rinonzi voters roll rakaonekwa kuti raka risina kukodzera raive nevanhu vakawanda vakafa nevamwe vane makore 100 years vanosvika ma100,000 vakawanikwa varipo kwozoita vanhu vanosvika 2 million vechidiki vari 35 years nebelow vakaonekwa vasina kunyoreswa pavoters roll zvinove zvakatadzisa vanhu vanogara mumaguta vamwe vacho vanonyanya kuve vari vanotsigira musangano usiri wezanupf vakatadziswa kuvhota zvese izvozvi ndo zvinyunyuto zvinokonzera kuti vanhu vati maelections haana kuitwa zvakanaka.
Ngatitariseiwo zviri kubva kueuropean union iri kuti icharamba yakambotarisa Zimbabwe kwemimwe mwedzi mitanhatu panyaya yezvirango ichiona kuti yozvibvisa here kana kuti kwete. Munoti kudii?
Yaita zvakanaka, inofanira kuramba zvirango zviripo. Kana paine zvavakavabvisa dai vatozvidzorera pakare. Zvirwadzi ava vapara mhosva dziri kuonekwa nenyika dzose dzepasi pose zvinozivikanwa kuti maelections haana kufamba zvakanaka saka European Union zvayaita ndizvozvo chaizvo kusvikira February vataura ivo kuti zvirango zvicharamba zvakaita sezvazvakanga zvakaita tarisira kwedu isisu yaiti tofanira kurebeswa nguva iyoyo yakareba chaizvo kuitira kuti tizive kuti zvinhu zvachena kuZimbabwe.